Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi. Uri musi wechitatu kurume 10/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nemukuru wemauto vonzi nedare varipe munhu akaitwa kafira mberi nemauto. RBZ yoshorwa nevamwe nekuunza mitemo yemashandiro yemari itsva iri muzvidimbu zvidimbu zvepa kuti vamwe vashaye chivimbo. Asi gavana webhanga guru iri vanoti vanhu vari kutambira urongwa hwavo nehwemari nemaoko maviri. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri, pamwe nemukuru wemauto eZimbabwe National Army, Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe, vanzi nedare ramagistrate muHarare, vabhadhare mari inodarika mamiriyoni zana emadhora emunyika kuna vamuchademba muponde, chizvarwa cheZimbabwe chakashungurudzwa pamwe nekukuwadzwa nemauto muna 2019. Magistrate Tamara Chivindi, wawana wawiri ava vaine mhosva zvichitevera kuitwa kafira mberi kwavamuponde nemauto ainge achidzivirira kuratidzira kwaiitwa neveruzhinji mumusha weGlenview muHarare musi wa16/2019 vachinyunyuta nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Hatina kukwanisa kunzwa mativi aamai Muchinguri navasanyatwe sezvo takundikana kubata magweta ari kuvamirira panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta ravamuponde vatinashe chinopfukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mudare, komanda weZimbabwe National Army na Minister of Defense, vanova ivo ndivo my employers, ema members veZimbabwe National Army, masoja. Vapiwa order yekuti vabhadhare vamuchademba muponde, na inoita iyo $15.2 million. Zimbabwean dollars, iri madamages, the pain and suffering kunova kurwadziwa, trauma, nervous shock. Mushure mekunge varohwa nemasoja muna January 2019, vari kuzvifambira vachiita business ravo paGrandview Shopping Center. Zvekare vanzi vabhadhare vamuponde aya mari imwe futi inoita $52 million Zimbabwean dollars, inova madamages zvekare kunyadziswa kwavakaitwa, inoitwa iyo humiliation in the front dignity. Yavamuponde as a result yekurohwa kwavakaitwa muna January 2019. Vatonzi vabhadhare chikara interest pamari kubva musi wakaiswa masamanisi kusvika musi waichabhadhara.
Munoona here vaviri ava vachibhadhara mari idzi tichinzwa kuti mudare vaipikisa vachiti haasi mauto akarova vamuponde vachivakuwadza?
Kana mutongo wapiwa nedare unofanira kubhadhara, nekuti ndiwo maprinciple acho erule of law. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Saka kana mutemo through matarize mhosva ati pabhadhare mari yemadamages anofanira kubhadhara, zvisinei nekuti vanhu vaimbopikisa claims.
Chidzidzo chipi chinowanikwawo kubva mumutongo uyu tichitarisawo vana veZimbabwe vakawanda vanogara vachichema kuti vanotyorerwa kodzero nemauto muZimbabwe?
Chidzidzo chiri apa ndechekuti mauto nevamwe vanoita nezvekuchengetedza runyararo nema law enforcement agents muZimbabwe havafaniri kushandisa udzvanyiriri kana kuti vatinoti nemuchirungu impunity kana vachinge vari kukondesa maduties avo. Vanofanira kukondakta maduties avo ine mena iri proportionate and zvekare inorespekta mahuman rights kana kuti kodzero dzeanhu.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vati nasi chinopfukutwa vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Vemabhizimusi vari kuchema-chema nedanho ratorwa neRBZ pamari dzavo dzanga dziri kumabhanga dzavave kunzi vave kupiwa mushure megore kana makore maviri uye dziri mumari yemaZimbabwe Gold kana kuti maZig. Vemabhizimusi ava vanga vaendesa mari kubhanga reRBZ vachida kutenga zvinhu zvekunze uye vamwe vane mari yavanga vasati vapiwa pane zvavainge vatengesa kunze kana kuti export retention inozopiwa nemadhora emunyika pazvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Asi muna mamwe mashoko kuvatori venhau, governor veRBZ Dr. John Mushayavano vati zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Izvi zvatsinirwa nechipanga mazano kuRBZ vapersistence Gwanyanya muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Mashoko akanaka zvakanakisa. Akanaka nekuti ari kupedza kamwe kakadambudziko katata tase kunzwa chekuti vamwe vanga vochemera kuti dai zvachigadzirika takutanga kushandisa mari yedu mabhengi angu andonditumirawo kanzi maugona kushandisa zvikuda pasine mashoma asati apedzisa asindinovimba kuti kuda parinozovingirana nhasi pamwe neramangwana zvinenge zvanaka. Saka ndinoona sekuti kufamba kwezvinhu kwakanaka kawo.
Asi tiri kunzwawo vamwe vari kuchema-chemawo vaGwanyanya kuti mimwe mitemo yakudzikwa nebhanga reRBZ seimwe iri kunzi Exchange Control Directive yekuti vanotara kuti mari dzanga dzisati dzabhadharwa dzemaauction dziyane dzimwe dzimwe dzichashandiswa sei vasina kutaura nevemabhizimisi acho zvinogona kuti vanhu vaite vashaye chivimbo neZimbabwe vopedzisira vaburitsa mari dzavo munyika.
Mataura vari zvakanaka dzakanga dzisati dzabhadharwa. Zvinobhanga guru rehurumende raakutotsanangura kuti zvinobhadharika sei. Munoona zvinoitika mukoma. Panoitika chitiko chikuru chakadai pane zvimwe chimwe nechimwe chinosaririra, asi ndafarira kuti zvinosarurudzwa izvozvo ndizvo zvagadziriswa nepanga guru rehurumende. Wongu haushayiwi vaviri vatatu vanoti magadzirisiro amatiita aya andikanganisira, asi ndinoona hangu zvisina kunyanya kuipa nekuti zvakanga zviri mumhepo zvaenda kunogadziriswa mosha pachirungu.
Ko vamwe vari kuti hapana zvitsva pane zviri kuitwa izvi zvakangofanana nezvakamboedzwa kanotokwanisa kutosvika katanhatu pachiunzwa mari itsva asi zvichizongoguma yave misodzi.
Pabarwa chikuru apa pane musiyano wakakura nekuti tine mari ya nezvicherwa zvakakosha.
Chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vapersistence Gwanyanya vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai mutamba sere.
Tikuona kuti vari kuramba vachibuditsa zvinhu zvigwisho 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 every day kuti nhasi tachinja ichi mangwana tombopiwa futi zvimwe mangwana tombopiwa. Hazvifanire kunge zvakadaro nenyaya yekuti mari inotori property kumunhu akaibata. Mari yangu nditori nemarights pamari iyoyo according to bumbiro redu remutemo. Ndine maproperty rights, so ndinenge ndichitarisira kuti sekutanga tive neconsultation, tive nekunzwisisa zvese kuti zvakamira sei. Zvadaro ndinofanira kuzopiwa inini nguva yekuti ndisharudze kuti inini ndiri kuda kufamba ndakadii nekuti imari yangu handitika. Izvi zvinoita kuti ava kunyanya vemabhizimusi vatange kubudisa mari dzavo muZimbabwe kuti Zimbabwe iite seinosemesa kune vatinoti mainvestors ava vanenge vachiuya kuzovaka kana kuzotangawo mabhizinesi avo muZimbabwe. Zvinenge zvichita kuti Zimbabwe iratidzike kuti nyika iyi wakange waisa mari yako imomo hausisina control, hausisina chaunotaura pamusoro pemari iyoyo. Unenge wakutotongerwa homwe yako nehurumende.
Mungape muenzaniso here ipapo?
Nhasi uno ndaona pabuda nyaya yekuti mari dzakanga dzakaiswa kuinterchange auction kutanga kwaDisemba dzangati dzisati dzabhadharwa nehurumende. Tiri kutaurirwa isusu kuti mari idzodzo dzichatanga kunzi havachati dzoseri mari idzodzo nematorera vakadziita. Vava kudzidzosera vachishandisa exchange rate yanhasi, asi mari yakatorwa ichishandisirwa exchange rate yemuna December. Ivo vachiziva kuti munyika medu mune inflation, vachiziva kuti munyika medu vadzosa vaunza futi imwe mari iyo inonzi zigi. Saka zviri kunzi mari idzodzo dzichange dzichinge dzichichinjwa kupinda muzigi, uye dzichichinjwa neexchange rate yanhasi, kwete exchange rate yatakataurirana muna December.
Asi katiri kunzwa mune mamwe mashoko kuvatori venhau veRBZ vachiti mari itsva iyi yatambirwa zvakanaka chaizvo nevanhu vari kufara wose, munhu wese ari kufara.
Aiwaka, haunganditi ndatambira chinhu chakanaka after the fact. Handiti, vanofanira kunge ivo takange takataurirana isu semacitizens, ivo sevanhu vakaiswa pachinzvimbo muofisi inoshandira macitizens, takataurirana nekuwirirana ndokuzoti vanhu vari kufara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Vadzidzi vaviri vemuzvikoro zviri pamusoro-soro vari nhengo dzeZinasu, vaNesbet Munyuki navaValentine Ziko, vanoti havasati vanzwa kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pakurudziro yavo yekuti vaMunangagwa vabvise gavhuna mutsva weRBZ vaJohn Mushayavanhu pachigaro, vachiti kudomwa kwavo kunotyora bumbiro remitemo sezvo vaine zvikamu mukambani inoita zvemari yeFBC Holdings. Vadzidzi ava svondo rapera vakapa vaMunangagwa mazuva mashanu ekuti vange vabvisa vaMushayavanhu, vachiti kukundikana kwavo votorerwa matanho ekumatare. Mazuva mashanu aya anopera mangwana. Vadzidzi ava vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kupinda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mudzidzi vaZiko kuti tinzwe zvizhinji.
Vajonga atisataonawo mhinduro rizere panyaya iyi, but tinotarisira kuti panoperawo zuva remangwana mutungamiri wenyika vanenge vatipawo mhinduro izere kuburikidzana nenyaya yatakavaudzawo.
Tinoona kuti mazuva mashanu amakapa vaMunangagwa kuti vange vachidzora kudoma kwavakaita vaMushayavanhu anopera mangwana nemusi wechina. Matanho apa amunotora kana pasina zvaitwa navaMunangagwa?
Tinenge takakunzwawo nemagweta edu kuti matanho apa akakakwanise kutorwa panyaya iyi sezvo varivo vari kutungamirira panyaya iyoyi.
Kune vamwe vanoti imi sevadzidzi kudomwa kwavaMushayavanhu kunokubata ipapi.
Vajonga, ndingangoti nechirungu we are citizens before we are students. Saka natinototarisirwa kunga tichipindirawo munyaya dzingangoda dzichikanganisa vagari vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona takadai kupindirawo mune nyaya nechikonzero tiriwo vagari vemuZimbabwe.
Asi iko kudomwa kwavaMushayavanhu kunokanganisa nyika nenzira ipi kana vari munhu anogona zvake basa rake?
Tinotarisirawo kuva neZimbabwe yakajeka, Zimbabwe inotevedza mutemo, but tinoona kuti kuchikorwa kwemutemo uku kunova iko kunozokonzeresawo nyonga-nyonga mukubudirira kwenyika ino. Saka nokudaro tenge tichitarisirawo kuti vakuru vedu vagotevedzawo mutemo sezvairi, kuitira kuti isu vechidiki tivanewo chekudzidza kubva kwavari.
Vanga vari mudzidzi vari nhengo yeZinasu vaValentine Ziko vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vakaremara munyika vanoti kodzero dzavo dzave kutyorwa zvakanyanya nemakanzuru ayo avanoti ari kukundikana kuvawanisa mvura yakachena, kukundikana kutakura marara uye kusagadzira migwagwa kuti vakwanise kufamba zvisina njodzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mabharani pachikoro chendarama high school vaHenry Chivhanga, avo vakaremara makumbo, vanoti vave kuita dambudziko rekuwana mvura sezvo vachimanikidza kuenda kuchibhorani.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vane hurema kana service delivery isina kumira zvakanaka vane matambudziko mazhinji. Tikatanga nenyaya yemvura, kana kusina mvura vanogoiwa nepi yokushandisa. kuinda kuzvimugojo mugojo uko hamwe havakwanisi kuti vavanosvika ikoko nemhaka yekuti zvavanoshandisa is assistive devices zvezvichitoda migwagwa yakafanira yakanaka.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revakaremara reZimbabwe Associations for Societies for the Care of the Handicapped kana kuti NASCO amai Joyce Matara vanoti kusafambisa kwemabasa zvakanaka muguta reHarare kuri kushungurudza vakaremara.
Vanhu zve vanofamba zvemufambo vachinotsvaka kokunorasira marara zvinova dambudziko zvakare kune munhu akaremara kuti akwanisezve kunge achienda kunorasa marara unozopedzisira zvemarara aakuzokonzeresa zvirwere.
Muzvare nenzi ziya vekwamaringire kwachivi avo vane mhomho mudiki vanoti vanosanganawo nematambudziko emvura kuzvibhorani zvishoma zviri kure munzvimbo dzavo uye migwagwa yakaipa.
Chokutanga, mugwagwa haina kunaka. Hatigoni kufamba nemawheelchair iwayo. Ndochinhu chokutanga. Chibhorani, hatigoni zvekundomira queue pachibhorani. Mumwe atori namaoko, unondodhaya sei chibhorani ichocho. Mumwe maoko onawo haana makumbo anoshandisa mawheelchair, unondodhaya sei.
Vakurudzirawo makanzuru kuti aremekedze kodzero dzavo. Meya weguta reMasvingo vaAlec Tabe vanoti kanzuru yavo iri kushanda nevakaremara uye ichaedza kugadzisa zvishemo zvavo.
Zvichatibatsirawo kuti at least tikakwanisa kuvandudzawo the current plan yedu yatinayo tokwanisa kuita kubudisa mvura about 60 megaliters per day zvinova zvichabatsira vanorarama norema nokutizvo mvura inenge yakubuda hours akawanda havachakwanisi kuzoda kuzoenda vazoiti kuzvibhorani niya dzokutiwo dzimwe nguva vanenge vane mafisical challenges vanenge vachitarisa kuti vafambe chinhambo kutanotora mvura.
Ukuwo mutauriri weguta reHarare Vasteri Gama vanoti guta ravo riri kuedza neparinogona napo kugadzirisa mamwe matambudziko anotarisana nevakaremara. Mutauriri webazi runa nezvekutongwa kwematunhu vaGabriel Mashora vakurudzira vemakanzuru kuti vakoshese mutemo wehurumende weNational Disability Policy unochengetedza kodzero dzevakaremara.
Tinokurudzira zvekuti makanzuru ave nemafocal persons notarisa zvichemo zvevanhu vakaremara kuitira kuti nhona dzavo dzikurumidze kusvika kune vakuru kuti zvigadziriswe.
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanodarika miriyoni imwe chete uye nyika yakaisa ruoko rwayo pazvibvumirano zvakawanda zveUnited Nations zvakanangana nekuremekedza kodzero dzevanhu, asi vakawanda vanoti kodzero dzavo munyaya dzezveutano, dzidzo neupfumi hadzisi kuremekedzwa. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi yamira kushanda nemakambani mashano anonzi ari kubatsira Russia kugadzira ndege dzemhando yemadrone dziri kushandiswa kurwisa Ukraine uye kushandiswa nevanopfurikidza mwero vechihuthi vekuYemen vanotsigirwa neIran kurwisa ngarava munyanza yeRed Sea. Makambani aya ari kuChina neRussia. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nava Elliot Pfeve vari kuBritain avakabudirira kumirira bato reLabour Party musarudzo dzemakanzuro muBachelors Limo kuBritain kwakare. Sarudzo idzi dziri kutariswa kuitwa musi wa2 mwedzi unouya. Kana vakabudirira ukunda vaPfeve vanenge vari mutema ane midzi yekuAfrica vekutanga kusarudzwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye.
Maelections yatiri kutaura nezvavo ndemaelections yematunhu elocal government ayo ari kuitwa musi wa2 May 2024. Saka ndinonga ndakamirira inini ward yeBachelors Limo ndiri nhengo yeLabour Party.
Tinoona kuti makambokwikwidza muchiedza kumirira iro dunhu rimwe chete iro rimusarudzo dzakaitwa nguva yapfuura makakundikana, munoona muine mukana here rwendo runo?
Ichokwadi kuti ndakakondesta ward imwe chete Beaches Limo ndiri nhengo yeLabour against Conservative Party member inova hurumende iri kutonga last year 2023. Takaita difference inoita about 147 mavotes. Tinodavira zvikuru kuti wendo uno tinogona kubudirira kuburikidza nokunge ndane experience yema campaign yema elections yemuno muBritain sezvo ndakambotimirirei bato iroro ndikapodza ndahwina saka ndokatiri vakandemira ndinodavira kuti zvinoita kusikataona kuti kunowira tsvimbo nedohwe ndekupi.
Muri munhu akazvarirwa kuZimbabwe, vamwe vangada kuziva kuti sei matora pfungwa yekuti munge muchikwikwidza musarudzo dziri kuitwa kuBritain.
Regai nditi nini, once a politician always a politician. Hatigone kumirira nguva, saka donzo repolitics ndorokumirira vanhu nokuvapa pundutso zvisinei nekuti inyika ipi, ingave Britain here kana kuti Zimbabwe. Saka ndopatiri pari zvino.
Iko kukwikwidza kwamuri kuita kuBritain kunobatsirawo zvakadii kuumba utongo hwejekerere kuZimbabwe?
Zvinobetsera nyika yedu yeZimbabwe yokunge tichinge tichibetsera varimo muhurumende kuti matunhu atoti malocal government macouncils anoshandurwa sei, zvakare anovakwa sei. Saka zvinhu zvinogona kutibetsera isisi kuZimbabwe pane zvandiri kuita pari zvino.
Toti mabudirira musarudzo idzi vapfebve, ii nhoroondo ipi yamunenge maumbawo muupenyu hwenyu?
Vakandemiri, kana zvabuda zvakanaka musarudzo iyi, inonga iri history kurudzi rwedu rwekuAfrica. Ndinonga ndiri the first African kutora chinzvimbo ichi muparamende yekanzuro yewoso.
Makakwanisa kunge muchisvika pasei vapfebve kuti munge muchizosarudzwa kumirira bato renyu reLabour Party?
Takasarudzwa nebato reLabour Party neutungamiriri wepamusoro watinotiwo National Executive Council kuno kuBritain kuti ndinge ndiri mumiririri weLabour Party mushure mokukunda musarudzo yatinoti yemaprimary elections.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaElliot Febve vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya inogara ichinetsa muAmerica yekushandiswa kwepfuti. Vamwe vabereki vekuMichigan, James Crumbly nemudzimai wake Jennifer nezuro vakatongerwa kugara mujeri kwemakore anokwanisa kusvika 10 nemashanu mushure mekunge mwana wavo Ethan apfuura nekuuraya vamwe vaaidzidza navo vana paOxford High School kuMichigan kwakare muna 2021. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Hongu vabereki vemukomana uyu akapfuura mwe vana vakatungirwa kuti vaende kujere kwemakore anokwana 10 zvichienderana nokuuraya kwakaita mwana wavo vamwe vana kuchikoro kwaaienda. Mwana uyu wakaonekwa ane pfuti yaakauya nayo kuchikoro iri mubeg, ende uyezve dare rakaona kuti vabereki vakatadza kusekiwa pfuti iyo yakazoonekwa ichitorwa nemwana uyu achienda naye kuchikoro. Mapepe ekukota anotaura zvekare kuti zvinoita sekunge vabereki vanga vatenga pfuti mwana uyu anga neaccess kwairi sekuonekwa uko kwaita tingati yavanoti imwe incident yamai yavakaenda nemwana wavo kama kumagun range vachinopractisa kupfuura.
Vabereki vomukomana uyu vaiziva here kuti mwana wavo aironga kuuraya vamwe vake kuchikoro?
Zvakabuda mudare zvinotaridza kuti vabereki vakadedzwa kuchikoro uwo musi wazopfurwa vamwe vana vachinzi mwana wavo anga adrawa zvinyorwa mubhuku rake zvaitaridza kuti ari kushushikana.
Mutongo uyu pane zvauri kuratidza vamwe vabereki here?
Hongu mutongo uyu unova uri mutongo watingati pachirungu mujurisprudence dzemutemo muAmerica wakaumunyuwani, nekuti hatisati tamboona vabereki vachibatwa nemhosva yevana especially mwana anga ava nemakore anopfuura 15.
Munoona sekuti mutongo uyu uchakurudzira kuti mamwe matunhu muno muAmerica apomere mhosva kuvabereki sezvaitwa nedare rekuMichigan iri?
Uyu mutongo uyu nenyaya dzegun violence especially muzvikoro ndoona sekuti unogona kuve uchizoparadzirawo zvekare kune mamwe mastates tunozwa kuti nyaya dzegun violence izi munguva yatakusvika iyo yesamai zvinoita senge zvinova zvichiwedzera.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare Natanono Kawande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zviro kwazvo here shuwa neStudio 7 kutipa content yesolar eclipse. Ah, humana. Studio 7 yakurasika chinangwa chayo yakunoza impact ka. Hosku political news kuku. Ah, yakuva barren. Studio 7 simbai ku political news.
Tikubva parara hospital apa. Taitawo chichemo kuna Minister of Health andiziyo tori kuti vanobatsira vanhu vachiita sei. Tasvika na 8 taonekwa nachiremba na 2 o'clock. Vakati chende munotenga zvinhu nokuti chipatara haina kana tsono haina. Kana beta dina haina. Ndokubva tamhanya ndakanotenga mishonga yanga ichidiwa. Ndauya ndashaya kana chiremba kana hwana ndibatsira. Chiremba anyora apa auya iye akati ndiri kumirira vanoshanda mutheatre kuti vauye ndipinde namai venyu ndivabatsire. Iko zvine zvindazotama inga tibvedo pachipatara tiende nguva dzino. Kubva na 8 kuseni apapa taakubva nguva dzino hatinambobatsirwa. Vanhu vakangoungana nachiremba uri kufamba. Manesi mutheatre avapo. Wedu wee, iZimbabwe irudziya tiri kurarama. Ndangoti pamwe Minister of Health angazvinzwi akagona kubatsira vanhu Zimbabwe tatambura.
Isu zveZimbabwe yedu zvatitandisa mapfumo pasi chikabhineti chamunangagwa nevereserve bank nevaminister of finance. Tashaya kuti toita sei nemari yemuZimbabwe. Iye zvino isu tiri kungobirwa mavetsi acho ari kukwira mabhondi haachadiwa mahundred bonds acho. Saka isu togara sei varombo munyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe yaa yamunangagwa nekabhineti yake.
Ine hangu ndinotaurawo hangu pamusoro pemari. Mari yataisiwa navamunangagwa iyi hai mari ndeyawo iyi, haisi mari yeZimbabwe. Zimbabwe yairamba, mari yaichitombodiwa muZimbabwe. Vamunangagwa vangoita sekuti Zimbabwe ibhora ravo here, hamene zvavanongoita vano veZimbabwe nguva bata zvavanoda iwo, kungodeclare, kungogadzira mari yavafunga zvisina kana ani. Saka handeyavo iyi, Zimbabwe tairamba isu hatiidi.
Zviri kutaurwa navagwanyanya izvo hazvishande munomu. Panguva yamugabe ira takangozviona zvakare mari dzakabuda dzine mutupo dzine maka akasiyana siyana zvinazvo zvakatibatsira. Ezvinezvi vari kutaura zvakare kuti taburitsa dzimwe dzakadai hapana chinochinja. As long the system yakanga iripo kuna mugabe iriyoyo, the same system ingoripo futi apa, hapana chinochinja. Imbo nemari hapana muZimbabwe, hapana chinombochinja panyaya dzemari. Saka uyo anonzi gwanyanya ngaasanyebera vanhu zvake.
Kamuchena uyo kukundikana ndochiri kuitika muZimbabwe. Ukuona munhu achitora gore kana kuti makore achikundikana chinhuwani kureva kuti aiwa ngasire vamwe vari nani vanenge vanoona vane muono wezvemberi. Mwoyo mukukutu chete ndo yangozara pavanhu vatungamiriri vaita mwoyo mukukutu, mwoyo wokuuraya vamwe. Aizvaigona tagona kutsvaka humwe utungamiriri huri nani, nyika ingaenda mberi. Hapana chitsva apa, pane zvose zviri kuitwa zvemazigi kana mazingi wacho newo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM, nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvekuparurwa kwemari munyika inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nevakuru vemauto vonzi vari pemunhu akaitwa kafira mberi nemauto. RBZ yoshorwa nevamwe nekuunza mitemo yemashandiro emari itsva iri muzvidimbu zvidimbu zvepakuti vamwe vashaye chivimbo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Chris Gandhi.